Urongo wa nasi muhuro mtumbi ucha bakumba kwa president muno Marare ku Highlands oenda ku nunzi kwa taa kuti Freedom Square. Freedom Square ndi paya pane nzvimbo iri kuseri kwe hotel ya kunzi Rainbow Towers ya imbo Sheraton kudara. Kana pakasaita machanges mutumbi ungangopfuura nepamuzinda wedu weHarvest House asasa zvakonfirmiwa hazvo kuti uchapfuura here mutumbi nepamuzinda weHarvest House wakananga kuFreedom Square. KuFreedom Square kundokutanga kwakaungana vanhu vakawanda neuwandu hwavo kuti vachiwana mukana wokuwana mukana webody viewing vachinzwa maspeech kubva kuleadership, Golder Civil Society, mastudent bodies, of course nevekulabour kuZCTU. Sezvo munongoziva kuti President Tsvangirai vakanga vari ivo Secretary General kwemakore akawanda kuZimbabwe Congress of Trade Unions nevamwe vose ndingangoti vachapiwawo mukana wokuti vape mashoko avo maofficial speeches avo mutumbi usati wabhururutswa nechikopokopo chehurumende kuenda kuhumanikwa village kuBohera uko uchavata usiku hwemuvhuro nhasi kusvika Chipiri mangwana. Burial ichazenge iriko mangwana Chipiri kuma 2 PM, 2 dzamasikati.
Ko vamwe vanenge vachida kuenda asi vasina dzimotokari, pane urongwa huripo here hwemabhazi kana zvimwe zvekuvabatsirawo?
Urongwa huripo nekuti sekuziva kwenyuvaterere funeral ya President Tsvangirai yakaitwa iyo state assisted funeral. Nasi patanga tiri kumba kwa president kwa Highlands ndambonzwa mashoko kuti kune mabhazi ari kugadzirwa nevehurumende achazenge achitakura vanhu. Mabhazi awa achange achitakura vanhu kubva muno muHarare. Handina kuzenge ndanzwisisa kuti achange achiwanikwa here kubva kune dzimwe nzvimbo dzakaitawo sana Mutare, Masvingo, Bulawayo, Gweru nezvimwe zvakadaro, asi mabhazi andanzwa kuti achabva muno muHarare anokwana kiita iwo 10 buses dzakananga kuBohera. Saka ndo mashoko andinawo pari zvino, asi ndambonzwa kuti zvirongwa zvemabhazi zviri kuda kuti zviwedzerwe. Ndambonzwa shoko rokuti mabhazi angangowedzerwa kuda angangosvika 100, asi handisati ndawana hangu yandingangoti official confirmation kuti mabhazi achasvika 100 here, asi kuvapo mabhazi akawanda achange aripo achatakura mamonas.